Magweta ava mawarire va Harrison Ngomo na advocate Muzvarefa Dzaimaere vaswera zuva rese vari mushishi vachitaura nemapurisa kuti vamawarire vaendeswe kudare uye kusvika pari zvino izvi zvange zvisati zvaitika. Mutauriri weThis Flag Campaign Muzvare Nyasha Musandu vaudza Studio 7 paHarare Central kuti vamawarire avo vakasungwa panhandare yendege yeHarare International vange vakachengetedzwa nemapurisa ePolice Internal Security Intelligence kana kuti peace.
Pastor vakabatwa kuHarare Central, vakamirira kuendeswa kucourt. Takamira kunzwa kuti vanoenda nguva zvanhasi zvinenge zvisiri kuzoitika. Asi tinovimba kuti pamwe mangwana, sezvo 48 hours dzinokwana mangwana. Mhosva ari kupomerwa ndeye kusubverta constitutional government neye flag act yekuti vaka kanganisa nyaya dzeflag, saka ndo mhosva dzavapamirwa idzodzo.
Muzvare Musandu vati vamawarire vari kufara chose uye vari kuda kupihwa mukana wekuti vamire pamberi pedare. Hatina kukwanisa kutaura nemagweta avo pataenda pamhepo. Vamawarire vari kupomerwa mhosva yekutyora mutemo weCriminal Law Codification and Reform Act vachinzi gore rapera vaishandisa madande mutande akaita seFacebook, WhatsApp nemamwe vachikurudzira veruzhinji kuti vapandukire hurumende yakasarudzwa zviri pamutemo. Vanonziwo vakaronga kuratidzira kwakaitika kuNew York muAmerica uye vakakonzera kuti munyika muite kuratidzira kune mhirizhonga kubva muna Nyamavhuvhu gore rapfuura kusvika muna Ndira gore rino. Imwe nyaya iri kupomerwa vamawarire inyaya yekushandisa mureza wenyika zvisiri pamutemo, apo vanonzi vaikurudzira vanhu kubvisa hurumende nechisimba. Mapurisa anoti vamawarire vaipfeka mureza pese pavaiita mabasa avo. Zvichakadai, vamwe vanorwira kodzero dzevanhu vashora kusungwa kwavamawarire vachiti hurumende iri kuda kunyaradza vanhu vane mafungiro akasiyana neayo. Muzvare Linda Masarira vaudza Studio 7 kuti vamawarire vanofanira kuburitswa muusungwa uye vanofanira kuregwa vachitaura pfungwa dzavo sezvo vari chizvarwa chemuno chakafana neavo vari kutonga.
Pastor Mawarire vari kutambudzwa nehurumende yedu nekuti vakabuda pachena vakasununguka kuti vataure zvinhu zviri kutambudza ruzhinji mukati menyika ino. Tambudziko ratinaro ndeyekuti hurumende yedu haidi munhu anotaura chokwadi. Inoda vanhu vanongovapembedza, chero vachiita zvakaipa vanoda vanhu vanofamba vachingovapembedza. Apa tiri kuti zvoni, Pastor Mawarire hapana mhosva yavakapara.
Vati kusunga vamawarire handizvo zvinganyaradze vanhu vemuZimbabwe. Munyori mukuru wesangano revadzidzi vezvikoro zvepamusoro Makomborero Haruzivishe ati vadzidzi vanotsigira vamawarire uye vasvora kusungwa kwavo vachiti hurumende iri kuenderera mberi nekutyora kodzero dzevanhu.
Tiri kuti zvaita nehurumende yeZimbabwe izvi zvekusunga vapastor Ifani Mawarire zvinhu zvinoratidza kuti ihurumende yechitororo inofamba ichinyepera kutaunge hurumende inotonga zvepamutemo sehurumende yevanhu. Asi apa zvanyatsoratidza kuti ishato inenge ichibudisa mavara anovaraidza, asi iyo inenge ine zvinhu zvakaipa zvainenge ichida kuita. Saka tiri kuti pastor Ifani Mawarire ngava vasanungure.
Pastor Duduzile Nyirongo veimwe svondo yemuHarare ndemumwe wevazhinji vati vamawarire vanofanira kuburitswa muusungwa sezvo vasina mhosva yavakapara.
Sechizvarwa chemuno muZimbabwe handinambofara nazvo. Chinoratidza kuti izvona handiko nokuti ndinge chitaura zvandinoda. Chinoratidza kuti handina kusununguka munyika muno muZimbabwe. Chinoratidza kuti izvoni hurumende haifare kana tichitaura zvavanenge vachititadzira isusu, zvavanenge vachitikanganisira isusu muno munyika.
Asi pane vamwe vakaita Savatinashe Muzamindo veSangano Remendership Institute of National Development and Sustainability vanoti vamawarire vanofanira kuita zvimatongerwo enyika pachena.
Vamawarire vanongoerekana vasvika, asi ivo vakasiya vanhu, vakasiya vakwadzisa vamwe vanhu vanga vachivatevera. Saka izvo zvinoita kuti vanhu vasavanzwisise, uyezve chinangwa chavo chaizvo chisikanyatsobudi pachena kuti ndechei.
Vamawarire vakambosungwa gore rapfuura vachipomerwa mhosva yekukonzeresa mhirizhonga, asi mhosva yavo ikazosandurwa kuve kuda kubvisa hurumende nechisimba. Izvo zvakarambwa nedare sezvo rakati kodzero dzavo dzainge dzatyorwa. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Ivan Chifera.